Juan Megui, Michael Megui, Michael Megui, una jumbo.
Yeah.
I don't misplace my energy. Didi kuchaga makwata ndina nguva ne my enemy. Didi kuchaga dollar dollar chaka nakachese I want everything. Handine ine mafungiro avo as long nichichengeta family. Mama musaita stress I gonna change your face. Mwana wenyu ireme kuti musatya. Mama make sure kuti marara machka. Takabva kuna moti sina mbatya. So nepashoma patina boti notenda jaja. If I didn't do everything I did, ngada indi chiri mumunzara nasi. Nazo zviye ukamuzuvara nasi. Kuti mwari, yeah. Unonipa energy, energy oko. Energy oko. Energy jami. Unonipa energy, energy oko. Energy oko.
Munoziwa kumba, shunupa maisa. Dari elaisa, pane kwa taipa. Shunupa shaiva, shwataishaiva. Asimuri simba munondi wetera pao. Fura zwe chindimba zwe mamonya for high. Maimu za warando itama disai. Kichagu cheni sai kupinza mazivaya. Nekuti munondi simisa. Pavengu vangu vese mchungo shumbisa. Pane daka nini wanongo dipisa. Andina nyama ya mumbe kuno chemisa. Yoda kushumisa, na na na. Andisipa pressure ne too much. Ndakabairira mari yangu chete too much. Chunu zvino mwari zvino kosta wamwe too much. Chunu zvine basa tinoshanda pressure too much. Simba isai so much.
Unonipa energy, energy oko.